Station.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, Chivabvu 24, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kungovhota ende vamunangagwa wakati tidzidza kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa wati totomirira isu pano paZANU-PF takati 75% and above.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji nezvemazuva vachakwanisa kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti veruzhinji vachange vachizotanga kutarisa mazita avo kuti ari mugwaro revavhoti here kana kuti voters roll, uye kuti akanyorwa nemazvo here. Izvi zvinonzi zvichaitika kutanga nemugovera svondo rino. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chabudiswa nekomisheni iyi, veruzhinji vanonzi vane mukana wekutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kwemazuva mashanu chete, kubva nemugovera 27 Chivabvu kusvika nechitatu 27 Chivabvu, kubva nenguva dza 7 mangwanani kusvika nenguva dza 5 manheru munzvimbo dzavachazenge vachivhotera. ZEC inotiwo veruzhinji vanokwanisa kudzvanya nhamba dzinoti *265# panharembozha dzavo, voisa nhamba dzavo dzechitupa nemazita avo kuti vakwanise kuona kuti mazita avo arimo here mugwaro iri kana kuti kwete. Mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoiles laigwana vatitaure nevanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukomisheni yavo vaJustin Manyau. Asi vaManyau vanga vasati vadzoka kwatiri nemhinduro pamubvunzo yatavatumira. Mumwe akanyoresa kuvhota vamunyaradzi Ngandini vati zvakakosha kuti veruzhinji vatarise mazita avo kuti vasazowanikwa vasiri mugwaro revavhoti musi uchavhotwa.
Hainini semuvhoti munhu achavhota musarudzo dziri kuuya idzi, ndinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti tione kuti matsedi arimo here, tive neshuwa ashuwarenzi yekuti tichanovhota zvechokwadi. Ende zita rangu ririmo muvhotas roll, zvakakosha izvozvo.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti vagadzirira sarudzo zvakakwana, nokudaro vanokurudzira nhengo dzavo kuti dzinotarisa mazita adzo mugwaro revavhoti iri.
Acharohwa neX kungovhota ende vamunangagwa wakati tidzidza kuvhota hakubudisi ziya. Munhu wose achangoenda kunozvibhotera vamunangagwa wati totomirira isu pano paZANU-PF takati 75% and above, 75% and above for the president.
Vakafano bata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vati
kubvira muna May 2022 kusvika pari zvino iye zvinezvi hatisati tamboona voters roll. Kana voters roll rakasevenzeswa padelimitation yemaconstituency nemaward boundaries hatina kugara tamboiona iyoyo. Saka zvine zvinhu zvinoita kuti izvo titanga kufungidzira kuti pane chikiribidi chiri kuitwa. Tirikukurudzira vatsigiri vedu vese kana kuti maZimbabwens ese zvavo kuti vaende kumainspection centers.
Asi mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati Zeki yakurumidza kutsenga ichada sezvo nyaya yemiganhu ichashandiswa musarudzo dziri kuuya iri nyaya ichiri mumatare edzimhosva.
Isu sebato tichiri panyaya yemiganhu yemaconstituents nemawards kuti haina kuitwa nemazvo. Saka kana taakuinspector voters roll yemiganhu yatisingazive, tinenge tichiti tiri kuitei. Ngaitaure zvayo zvano kuti ichahwina ne75%, nekuti ndivo voga vanoziva kuti miganhu yakamira sei. Zviri pachena kuti confidence yavo yekuti vachahwina haisi pamutemo, haisi pachokwadi. Vanoziva chikiribidi chavachaita kuti vange vachibudirira musarudzo dziri kutevera idzodzi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashuti mukundu vati
vanoziva ivo kuti vakati vanhu uyai mungotarisa izvi, munhu ari kungonangana pane zita rake chete, haasi kunotarisa zvakawanda, haasi kuongorora kuti pane vanhu vasingagare munzvimbo here, vakaiswa mudunhu kana kuti muconstituency imwe. Hapana kuongorora kuti pane vashakabvu here vachirimo muvoters roll. Saka kuti vanhu vauye vatarise mazita avo mugwaro rekuvhota revoters roll hazvibatsire.
Veruzhinji vachine mukana wekunyoresa sevavhoti musarudzo dziri kuuya, asi vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva resarudzo nemutungamiriri wenyika kuti vanyorese sevavhoti. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu, uye vakati vachazivisa zuva racho munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nekugara zvakanaka kwevakarwa hondo yerusununguko, amai vopa muchinguri kashiri vakabatana nemamwe makurukota, vatevedzeri vemakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemasangano akazvimirira vasangana muHarare nhasi sekomiti inorwisana nekushandiswa kwezvinodhaka yeNational Committee on Drug and Substance Abuse. Musangano uyu wanga uri wekuziya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Chinangwa chemusangano uyu chinonzi chachiri chekutsvaga nzira dzekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka iro rinonzi riri kuramba richikura munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata varongi vemusangano uyu sezvo vanga vachiri mumisangano panguva yotanga tichienda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti matanho api ariri kutora kubatsira vane dambudziko iri. Asi mapurisa anonzi ari kuenderera mberi nekusunga vanotora zvinodhaka pamwe nevanozvitengesa senzira yekuderedza dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Ziwande dzikure munyika kudai.
Poni yaya dzakawanda dziri kukonzera vana kuti vaidaro. Ine yenyaya dzacho ndeyekuti vana, human beings, social beings, inoda kuva nedabisensi yekuti ndiri kuita community participation in my society kana kumunyika mangu. But ipangi kuti vana vechidiki vakawanda vakapepedza choro, hapana paari kukwana even decision making kuzvikuti zviri kuitira. Saka vakutaya kuita zvinhu zvekuti vawane comfort in. Hakuna mabasa, ana development yekuti oraiti takuti mabasa iwo chakuda kuitira chaunogona namaoko ako kuti ukwanise kuwana mari. Hakuna izvozvo. Saka vana vechidiki vari kutaya kuita runaway from
chamunoti imi ndicho chinofanirwa kuitwa mukupedza dambudziko iri ndechipi?
Inini ndiri kuda kuti hurumende ikakwanisa kuita maprograms maybe the project kana kuti kuti vana vechidiki ndevapi vanenge vari kuita kuti vanofunga kuti zvinogona kubatsira because zvechokwadi vana vanenge vanawo isisi we community level interact nevana vakasiyana siyana unotoona zvechokwadi kuti munhu uyu akawana mari zvesi akawana mukana akawana that is sponsor anogona kuita chinhu chakakura and ma efforts ese kuti achicomplement a government program but no one is recognizing them hapana ari kukwanisa kuvaona kana kuvapa mukana vamwe vacho vanototi tinotosvikira kuvakuru kuvakuru vamaministries but havasi kutipa mukana wachona
saka muri kuona sekuti mapurisa nevemutemo vacho varimuwo mazviri here
mapurisa anogona kunge pamwe vachipotwa kumuhomwe here kana kuti zvinenge zvine vakuru kumashure kwavo nekuti havana control over it so end of the day vanhu vanobva kufunga kuti maybe zvinenge zvine vari kumashure kwacheni vanoinfluence
vanga vari nyanzvi munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano repeace hub muzvare Irene Peace Hungwe vari kwarusape naIvan Zininga vestudio 7 Vatori venhau vekambani yeZim Papers nhasi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una kuti mihoro yavo haichakwana uyewo kuti havana zvekushandisa zvakakwana kuti varambe vachiita basa ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo vatori venhau kubazi rekambani kuvulawayo vati zvave kuvaremera kuti varambe vachishanda nekuti mihoro yavo haichakwana uye havana zvekushandisa zvakakwana. Pamusoro pezvo vanoshanda nguva dzakareba dzisingaenderani nemihoro yavanotambira kunyange hazvo gwaro renyunyuto ranyorwa nevari kuvulawayo vatori venhau vese vekambani vati havasi kupara uye vange vakatarisirwa kutanga kusaenda kubasa nhasi vachiti havana chekufambisa izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Perfect Shomwani uyo audza Studio 7 kuti sangano rake ratambirawo gwaro renyuto iri akakurudzira kuti Zim Papers igadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvakakosha kuti vashandi vedu vasange vachishandiswa kunge nhapwa. Vanofanira kuti vashandi vachiwana mari dzavo dzemihoro dzinovagutsawo ndokuti basa racho rifambe zvakanaka.
Aenderera mberi achiti haisi Zim Papers chete isiri kubhadhara mihoro inokwana asi kuti makambani ese munyika uye inyaya inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Idambudziko ratinofanira kuti senyika tinge tichigadzirisa kuitira kuti vashandi vedu zvekare vadzokere pachinano chekuva vanhu vanoremekedzeka munharaunda dzatinogara.
Mukuru anoona nezvekupambiswa kwebasa muZimbabwe National Editors Forum Njavulo Ncube audza Studio 7 kuti makambani anofanira kubhadhara mihoro inofadza kuti vatori venhau vasazoite zvokutora choko muhomwe kana kuti mabrai.
Kana vasingapiwi mari iri right chaita profit kukumbira kuti vapiwe mari yavo.
Vatori venhau veZim Papers havana kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa nhasi sezvo vakuru vakuru vekambani kubva kumuzinda wayo muHarare vaenda kumapazi ayo ese kuvulawayo Star FM nemamwe kuti vanotaura nevashandi. Kusvika panguva dzekumafoo masikati anhasi vamwe vakuru vakuru vekambani vabva kuHarare vange vachiri mumusangano nevashandi kuvulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weZim Papers amai Pauline Matanda sezvo vati vange vari mumusangano. Pari zvino mushandi wepasi anonzi ari kutambiriswa zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti 200,000 Zim dollars asi Shomwani audza Studio 7 kuti izvi zvarambwa nevakuru vakuru vekambani yeZim Papers pamusangano wavaita navo. Shomwani anoti vakuru vakuru veZim Papers vavaudza kuti vashandi vange vari kuwedzerwa mari dzemuhoro yavo mwedzi wega wega pamwedzi mitatu yapfuura asi achiti vange vasati vapiwa magwaro anoratidza kuti vashandi ava vanotambira mari dzakadini pataenda pamhepo. Vashandi veZim Papers vanoti vanoda kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye kuti muhoro wepasi utangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $550 pamwedzi. Kana izvi zvikatadza vanoti vanoda kuti chimwe chikamu chemuhoro wavo chiuye ari madhora ekuAmerica uye kuti kambani ivape makuponi ekutengesa chikapu kana kuti grocery vouchers pamwene zvipambiso zvekuendesa kubasa. Zimpapers ine vatori venhau vanodarika mazana matatu vanoshanda kumapepa nhau nemaredhiyo neterevhizhen yayo yeZTN. Mapepa nhau ayo anosanganisira Herald, Sunday Mail, Chronicle, Sunday News, H Metro, Kwaedza ne B Metro, uye maredhiyo ayo anoti Star FM, Diamond ne Capital. Vashandi ava vanotiwo kana zvichemo zvikasagadziriswa rwendo runo vachazviendesa kubadzira zvekuburiswa kwemashoko kuti rizvisvitse kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemheta makumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mheta makumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemheta makumbo. Vebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mheta makumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023, vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi, mukuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu donhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zvehutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa muSenegal, Ousmane Sonko, pamhosva yari kupomerwa yekubata chibharo kwambomiswa nhasi muchuchisi achikurudzira kuti Sonko apiwe mutongo wemakore gumi kugara mujeri. Sonko anoti kutongwa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekukanganisa kukwikwidza kwake pachigaro chemutungamiri wenyika. Gavhuna vedu reFlorida muAmerica vaRon DeSantis vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano enhau anoti gavhuna vebato reRepublican ava vachazivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kukwikwidza muhurukuro yavachaita padandemutande nemukuru vari zvakare muridzi weTwitter vaElon Musk.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika nezuro mukucherechedza zuva rekupedza dambudziko rinosangana nemadzimai anenge akakuvara nhengo dzavo dzesikarudzi panguva yekusununguka zvinozokonzera kuti varase mvura netsvina chero nguva reobstetric fistula day. Madzimai ane dambudziko iri anoti ari kurarama upenyu hwakaomarara. Kuti tinzwe zvizhinji, tonzwa kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura pamusangano wekudzidzisa vatori venhau pamusoro pedambudziko iri muHarare nezuro, chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vakatsanangura kuti dambudziko iri chii uye rinokonzerwa nei.
Iburi rinowanikwa panhengo inobuda nemwana richisanganiswa nedzimwe nhengo dzakakomberedza nhengo inobuda nemwana. Saka panenge paita kukuvara kunoitika kana mudzimai ari kuzvara mwana wake. Saka kukuvara kufara kunoitika uko unge mwana ari muombe kana kuti mai vacho vaditi kana kuti mwana anonoka kubuda panononoka kubuda panozopisira paitaka kukuvara kwaita kakuora kwaita buri rinoita kuti weti zoramba ichibuda kana kuti tsvina irambe ichibuda.
Vakaenderera mberi vachiti dambudziko iri rinonyanyira kumaruwa kudarika mumadhorobha.
Vamwe sezvo ndataura havanyoresi, vamwewo havana wokuenda kuchikora havazive zvazvakakoshera, vamwewo vanenge vachigara kure nezvipatara.
Mumwe mudzimai amaitendai Chimanya vekuBechnaf Bridge avo vakararama nedambudziko iri kwemakore 12 vanoti kuita dambudziko iri kufuratirwa nevadzimu.
Ndisingofamba kudai yaiyerera ndakasvika pakutsenga matauri nemapendi akawanda. Yaiti kana ndakuendawo pane vamwe ndishandisa zviya zvino waisuka obva watoita mamwe maroro ekutoti anoda zvekurapa. Ndakasvika pakuti parufu handichaendi, pachechi handichaendi.
Amai Chimanya vakazorapwa pachena pasi peurongwa hwehurumende dambudziko richibva rapera. Ana chiremba vanokurudzira kuti kana mudzimai achinge aita dambudziko iri aite makore 2 asina kuita pamuviri uye atarisire kuzobatsirwa mwana nenzira yekuchekwa dumbu kana kuti operation kana azofunga kuita mwana. Mumwe womudzimai akaita chirwere ichi muzvare Nora Botman vanoti nekutya kusekwa madzimai mazhinji ari kutamburira mudzimba.
I feel compelled to batsira mwakadzi because I know there are people like me vasingakwanisi kushiya nevanhu. Mumwe munhu anenge achitongofunga kuti ndatore maraenda as the end of my life notongona munhu akuwithdraw from society not knowing kuti asangana ne the same thing isvozvi but wokutaura naye hana.
Hurumende yeZimbabwe iri kurapa dambudziko iri pachena muzvipatara zvinoti Morgenstern nemashoko kumasvingo, Chidamoyo nekwamutambara mudunhu reManicaland pamwe chete nepachinoi provincial hospital. Asi kurapwa uku kunoitwa kamwe chete pamwedzi mitatu kuchitarisirwa kurapwa vanhu vanosvika 100 asiwo kuti munhu arapwe nenyanzvi dzinoshanda dzakazvimirira anogona kubhadhara mari yekuAmerica iri pakati pemadhora $200 kusvika pamadhora $500. Mupepeti webepanhau rezveutano reHealth Times Michael Gwarisa aive pamusangano waNezuro anoti vatori venhau vane basa guru rekupa veruzhinji dzidziso pamusoro pedambudziko reobstetric fistula.
Ibasa redu kuti tishambadze kuti vane dambudziko iri vanorapwa kupi. Zvakare sevatori venhau ibasa redu kuti titaure nezvedambudziko iri tiudze vanhu kuti hakusi kuguma kweupenyu. Munhu ane dambudziko iri anokwanisa kuwana rubatsiro.
Vamwe chiremba uye vari nyanzvi inoshanda nemadzimai ane chirwere ichi vachishanda mubazi rezveutano Dr. Mervin Venge vanoti pane zvizhinji zvinogona kuitwa kupedza dambudziko iri.
Tofanira kuingiriza ana mukoti vedu, tofanira kuingiriza zvipatara kuti zvinge zviri padhuze nevanhu, tofanira kueducate even the community itself kuti ano ngatinyoresei and ngatizvarire kupi kuzvipatara, ngatiendei ikoko paunongonzwa kurwadziwa rather than kuzouya chi kuzouya late.
Kunyange bazi rezveutano risina kukwanisa kudoma vanhu vanogona kunge vaine dambudziko iri munyika sezvo pasati pamboitwa ongororo iyi vanhu varapwa pachena nehurumende kubva mugore ra2015 vanonzi vanoraudzira 100 bazi iri rinofungidzirawo kuti madzimai akawanda anogona kunge aine dambudziko iri asi vasingabudi pachena nekuda kwekushaya zivo pamusoro paro. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri pasi rese vangangosvika 2 million. Sangano reUnited Nations rinoti pane urongwa hwekupedza dambudziko iri panosvika gore ra2030 uhwo hwave nemakore 20 hwaparurwa uye rinokurudzira kuti pasungwe dzisimbe kuitira kuzadzisa shuviro iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kunzwa zviri kubva kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Mushure mekupedza makore akawanda vari munyika iyi, vamwewo vari kuzvipira kudzokera kumusha panopera kushanda magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP, vanoti vari kukuya nyemba nemusana vachiti havana pekutangira. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kudzokera kumusha ava vakamanikidzwa kutora dano iri nekuda kwechiziviso chehurumende South Africa chekuti ave kumisa kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP mushure memakore 12. Muna 2021 hurumende South Africa yakasarudza kusamudzidzira magwaro aya ndokupa vanhu 97 zvuru vane maZEP aya kusvika musi wa31 zvitakore rakapera kuti vange vagadzirisa ugaro hwavo munyika iyi kukundikana kwavo vodzokera kumusha. Asi hurumende iyi yakazowedzera upenyu hwemagwaro aya nemwedzi mitanhatu kusvika kumusi wa 30 Chikumi gore rino unove kupera kwemwedzi unouya. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri pamagwaro aya zviri kuzvipira kudzokera kumusha Politeness Foundation namai Polite Mbowa vanoti namo iri kusangana nevanhu ava ndechikwepa chaiyo.
Ndivavo vanhu ivavo vatiri kuti ngavawane rubetsero rwemari dzemabhazi, even nemafood parcels mastartup aids. Unotowana kuti zvishoma zvatinazvo zvinobvutidzanwa padistribution inoitwa nebhutsu. Saka wotoona kuti pane need yekuti vanhu ivavava vangodi kuenda kumusha vasina chavakabata.
Vanoti sangano ravo riri kukumbira rubatsiro rwechikafu, magumbeze, mari kana chii zvacho chingabatsira vanhu panguva ino yechando, sezvo ruzhinji rwanga rwuri pasi pechirongwa cheZEP rwuri kutarisirwa kudzoka kumusha kubva kupera kwemwedzi uno.
Kana kuende mapato beat social welfare vana CanFed nevamwewo vanei vachibetserawo vana vane vabereki vanenge vasina mari dzokuvaendesa kuchikoro vabatsirike, kana kuti inzvimbo here dzinonetsa kuti vana vadzokere muzvikoro.
Amai Maud Mdara, avo vairarama nekutengesa muguta reJohannesburg, vaudza Studio 7 kuti vakazvikandama mukanwa meshumba nekutora danho rekudzokera kumarondera kumusha kwavo.
Zvinhu izvozvo pari zvino ndiri kuita musika, asi unongoona kuti kutengesa kwacho kwakaoma. Bhozi mabhondi aya atinge tichitengesa zvinhu zviri less than dora ma200 bhondi ma150 bhondi, bhondi racho ringochinje FDA. Saka unongochingoona kuti lost ndopo unongochidotarisira zvechikafu zvekuti vanhu vadye.
Vachitsigira mashoko amai Mudhara, amai Esna Tsengweni vanotiwo vari kushaya mari yekuti vatange bhizinesi rekutengesa pamusika kuti vakwanise kuriritira mhuri kana vodzokera kumusha.
Chandakaona chinonyanya kuoma bhizinesi kuZimbabwe, kana usina chekuita, usina pekutangira, haukwanise kurarama. Since kunyika kwedu kusina mabasa, iye zvinezvi mabasa ari kwedu, mabasa ekuzviitira. Kuhandiri inini ndakaona ndisina capital yekutanga zvandaida kuita. Nzvimbo yandogara kumareserve kumondoro, pandakasevhaya ndakaona hangu ndichikwanisa kuita project yeuku dzemazai mabrela dzechiboyi, uyezve daenda ndine mvura ndaiita gardening nekuti area yandinogara inotinetsei muriwo.
Kunyangazvo ruzhinji rwuri kuti hakuna rubatsiro rwuri kupiwa vanhu nehurumende. Mumiriri weZimbabwe muJohannesburg vaEric Piri vati Zimbabwe haisi kuzorasa vana vayo.
Tichamuita kuti tiwane patinosangana South Africa neZimbabwe nevana vedu vese, zvinhu zvichienderera mberi.
Ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupererwa nemvumo yekugara munyika iyi pasi pemagwaro eZEP zvinoti hazvizi kuzodzokera kumusha kunyange zvinhu zvakaoma sei muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe inonzi iri kubatsirwa nesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mukuronga kuti vanenge vazvipira kudzokera kumusha vangatakurwa sei uye vanosvikira kupi vachidyei. Amai Nyamande Pangeti vakanti zvavari kuwana kune vari kuda kudzokera kumusha ndezvekuti vazhinji vavo vari kuda rubatsiro rwekuti vana vavo vawane nzvimbo dzezvikoro, pekugara, zvekudya nezvimwe zvakakosha zvekuti munhu atange ruvara, sezvo vazhinji vevanhu ava vakabuda munyika kare zvekuti havachina pavangatipawo pekusvikira. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro riri kucherechedzwa mangwana 25 Chivabvu panguva iyo mudunhu reAfrica muchinzi hamuna kugadzikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa veruzhinji vachange vachida kuenda kunotarisa mazita avo
mugwaro revavoti revoters roll nemazuva achanga achiitwa izvi. Komiti yemakurukota pamwe nevemasangano akazvimirira yeNational Committee on Drug and Substance Abuse inosangana muHarare ichizeya nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vatori venhau vekambani yeZimbabwe Newspapers Group kana kuti Zim Papers vanonyora tsamba yenyunyuto kuvakuru vekambani iyi vachigunun'una pamusoro pemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
i-voter exclusion levy zile iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency be-campaign.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalo nyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezimphepha ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli indaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende eZimpapers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence-based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuzakwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawa amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjwele bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote kwenza ukuthi abantu baphuye ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters uyiqathe kakhulu nxa silanda ukhetho, azange siyithole ukhetho oladlulayo, kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singalayo i-voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu, ilunga lezaphu, uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo luhle lolu uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system enja ethu umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kuyenzekile ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni enja. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi bayecheck amabizo abo ku-voters roll, ikakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale lukhangelwe. Bakufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitation okuyikugqunywa kwezigaba, sithi mhlambe amawadi kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iwadi okanye i-constituency. Yikho kufanele uqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunengi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe besezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezekhe kade iziyenza ezedelimitation kwama-reports ama-stages angikhona amaningi angikhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
I-voter instruction leyibizelwe iqakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigner. So sifile sifiso ukuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezeki bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana neziphathamandla zezeki kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo, loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izeki ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpapers sezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuchiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatheli zindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesindo sedola leZimbabwe lapho liqhathaniswa nelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli zindaba zeStudio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yeZim Papers unkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngizwa kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imbiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yeZim Papers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu, ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yeZim Papers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kunzima lokhu okwenzakale eZim Papers. Izisebenzi intatheli ezindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho besingeke ngakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo lingalungiswanga alabo obaba lobo sisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintatheli ezindaba.
Omele inhlanganiso yentatheli ezindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association, YOJA, uLeopold Mnende uthi zinenge inhlupho ezibhekane nentatheli ezindaba eZimbabwe, hashi eZim Papers kuphela.
Okwenzakala eZim Papers kuyafana nje endawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli ezindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists, ezatsho ukuthi intatheli izindaba kufuze zihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi athi esiwathi ngama-intern, abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter, labavele bekhona ama-senior, kwaziwe ukuthi bahola malini.
Intatheli izindaba eziningi ezisebenzela iZim Papers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe, 200,000 Zim dollars, okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba iholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika, 550 US dollars. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili, 200 US dollars, isuka kukhulu, 100 US dollars, abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona, i-housing allowance. Intatheli izindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings, AMH, le-Associated Newspapers Zimbabwe, zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe, 100,000 RTGS, okungamadola eMelika aphansi kwekhulu, 70 US dollars. Kunyanga ezisanda kwedlula kubotshwe intatheli izindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawe 24 noTenda Imunengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimlodolo Zindlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-Competence Based Education for Social Economic Development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla, iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-Continuous Assessment and Learning Activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo, asikuzweni kungxoxo uSthandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali, they came in numbers, babuye in numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma nge-curriculum review.
Njengoba khona ngapholisa emaphandleni balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni.
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona ezabesifuna ukuthi abakwanisi ukuyena lezabulazi idatha liyadura, akula magesi esikolo, so ezizobehlule ukuthi bezongela amagesi. So kuba nzima plus imali esikhuphayo ukuthi umntana azaqeda ama-components ayekunye vele imakhala abe kulesi noma kuphela ilipi kwenze ngemali. So bantu abakuyakuyakethula lazi abanye abantwana baselo ababancedisayo kuye ezinye izinto ezokwenza ikhala babeziyela kutololwazi kakhulu.
Kodwa babuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane?
Hhayi, bazamile sebile ukubuya abazali ngobuningi bazohlanganela laba bebesiza izolo yokuba benganiabalisana ngoba befane eyisiphithiphithi njango ningalila anxuse ngelasimini but namhla abaningi ngani basukumile babuya.
Kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla, kuyini elikutshelwe nguhulumente?
Ora imbono leso njengothathe esiqhelekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngama-cluster then isiyihlanganiswa ngama-district then isiya ku-province. I think from there sokuyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-review bona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangibona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyeneyo.
Lo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebeleleni North. Wabekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngukhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza uNkosazana Magodonga Mahlango.
Ukuphuma kwezikhila abadlengu la ikakhulukazi amacala amakhulu lawa ngitshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekungena umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo sele ngani ngoba nxa kwenziwa iamnesty ukholela abantu bakhangela amacala bathi baclassifya bathi lawa ama-amnesty ayarepa lawa langeni kungena lawa amanye angameni so lawa ni nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umntu ade kurephile igqibela kusingakapheli ibone sephumele kuthiwa uxolele enze kubanika ingqondo bani nalaba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlengula baleyise bathi into engaxolelwa ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aso into ezingale ezingaxolelwa i-amnesty khangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho so umthetho wawulayibela ezimbabwe sesingathi ezimbabwe there's no rule of law kune-excitement maybe yokuthi ona siya kuma-elections kubekho ngokuvula abantu nje wathiwa mhlawumbe kelesini
bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesebhike okomnyaka owodwa kuphela ungathini ngalokho
icala ukudlengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka enganani okay singasikhangela i-victim especially ma umuntu olemnanyeni ezengoba ngumntu odala and wabheja 1 year lapho I think kumele abantu sihlokome kuhlike lokuhlungiswa kwantu abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlengula angiphume after 7 years kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga lawo ukhona nje wayekekithileyo avuka ngobe lokuhlizisisa baphe ngokuvulela abantu nje bakhona kanjalo nje ngoba lelivula i-asonto ekuthiwa into 1 year hayi siyakhathalela ukuthi iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni la macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uzwe kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
ekuqinisweni ukuthi ezimbabwe siyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyayibeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza lokuthi ngathi i-brain standing i-international community ukuthi khona ukuthiwa ezimbabwe zibe mthetho lo lalo lalo ngoba izimbabwe ungakhangelayo singakhangela i-marriage act ikhangele ama-elitals marriage imithetho yonke ebikele abantwana ngezecansini ikhona yonke leyo ithen literally kick ungakhwethuza le ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa aku-implement akusebenzi
uNkosazana Magodo Ngamahlango yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women of Zimbabwe Arise woza isikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosikazi Meya Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe kubika uThuso Khumalo
ugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethesa umlando wokuhlukuluza lokwephula amalungelo oluntu elizweni omunye wabebetshengisela labo mnumzana Emmanuel Banda utshele iStudio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha lokusa emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe
singbona ngathi kubalulekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isajiko kwamanje so siyaphila inespirit yabo-OR Tambo uMandela nabomagama Jonga Gara abalela lawo mazwe akusajiko ukuthi sibesicela
ukuzivulisa ukubana sizwakale makhala umakhelwane wethu ngayo umakhelwane wayo iSouth Africa uyasihlukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lokusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe especially laba baphume ku-investigation ye-gold mafia bonke bayi-involved babona bangeniswe e-court so that they can answer for their crimes. Abantwana bezibaseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu i-self-interest yamapolitiki.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzani uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi, kunzima ukuthi sithele iZimbabwe ukuthi yiwo amasela yiwo anje asinasendi isela kuthi ibambe elinye isela. Hayi, lokangeke.
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla lolu dlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezomthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze South Africa ibe negunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivule labantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthi kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe nofakazi ngoba kuvele kuboshwe umuntu kuba khona kufuneka kube khona izinsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi uma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Livuani Thoni Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa legqwetha umnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBrithani kwele Australia la kwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSeula eKezi eSouth Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe ngiyabasiza.
Yes, ngathi uqaseni umsebenzi onalo owenzayo khona manje.
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply be-apply ngamafomu outside home affairs abantu besafila amafomu. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezo zokuthi mase kumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu whether ifomu lelo liyi-physical form okumele uligcwalise or computer njengokwamanje ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le form ku website ye VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ku ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ukuthi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona lama-permit ze-TP abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-apply kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeke ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe, ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay, uma ufuna ukuhamba uye ba-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, le nto le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isiNgisi.
Nomzana Vele Mpini Ndlovu, liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube kuLife Talks sikhangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupa iye nhau muririmi rwona
Lilani.